Mashoko anotevera anoburitsa mashandiro ezvinhu muAmerica. Nhasi America iri kupemberera kuwana kwayo kuzvitonga ichirangarira zuva remugore ra1776 apo vamiriri venzvimbo 13 idzo dzaive pasi peGreat Britain vakanyorerana chibvumirano chekuzvitonga kubva kuutongi hweGreat Britain. Apo ndipo pakatanga zviri pamutemo hondo yemakore manomwe America ichirwira kuzvitonga. Asi chimwe chiitiko chakakosha mugakava raivepo chakaitika musi wakubvumbi 1775 apo pakatanga kurwisana mauto ekuBritain nemauto emuAmerica mudunhu reMassachusetts. Pfuti yakatanga kurira musi uyu yakazozivikanwa nepasi rose sepfuti yakarira ikanzwikwa nepasi rose sezvo yakaratidza shanduko yaizobva mukubudirira kwaAmerica kubva muutongi hwenyika yainge yakasimba zvikuru pasi rose. Mushure meshanduko iyi, kufunga kwevanhu vakasununguka kwakavatsika nemagariro evanhu vemuAmerica. Izvi zvinosanganisira kuvamba kwekereke yeAnglican Church, kusununguka kwemunhu wese, uko kwakatambirwa nekukurumidza nematunhu aimbove pasi peBritain. Zvakakosha zvakaitika waive ukama hwehurumende nevanhu vainotonga, uhwo hwakachinja zvikuru mumatunhu emuAmerica. Utongi hwaibva pamusoro huchienda pasi hwakabviswa pakava neutongi hwematunhu hwaisarudzwa neveruzhinji. Veruzhinji vakatanga kuva nechekuita nemashandiro edzihurumende dzematunhu avo uye vanhu vakawanda vakatanga kuwana kodzero dzekuvhota uye kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika. Nyika dzemuEurope dzakazvionawo. Nyika dzaive pasi pemadzimambo pamwe nemadzimambokadzi dzaishuvira zvikuru kukundikana kwaAmerica. Asi vaipikisa utongo hwemadzimambo nemadzimambokadzi vakaonawo kuti shanduko yakaitika muAmerica yaikwanisa kubvisa dzihurumende pazvigaro uye kuti munhuwo zvake akwanise kupinda munyaya dzekutongwa kwenyika yake. Mugwaro rekutara kuzvitonga kweAmerica, Thomas Jefferson akanyora achiti vanhu vose vakasvikwa vakafanana. Mashoko aya akaita kuti vanhu vatsigire kuzvitonga pamwe nekurwira rusununguko rwavo munyika dzinoti Netherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti uye pasi rose. Mashoko ava Jefferson akashandiswa mugwaro rekuzvitonga rakaitwa muFrance. Mashoko ava Jefferson zvakare akafadzawo vatungamiri vakaita saSimon Bolivar. Izvo zvakaita kuti vadzvanyariri vapikiswe nenzira dzakabudirira munyika dzemuLatin America. Makore mazana maviri apfuura, Marquis D. Lafayette, rimwe remagamba eshanduko muAmerica, akati hunhu hwakunda hondo, nyika yasununguka zvino. Zvinoreva shanduko yemuAmerica zvinoratidza kuti zvakabata pasi rose uye zvinoramba zvichiyemurwa muzuva ranhasi.